Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heye nomi soro ye na udzedu dzanasi muvhuro chikunguru 2018. Varume vaviri vakasungwa kuBulawayo vanoti vaJohn Zulu navaDouglas Musekiwa avo vari kupomerwa mhosva yekukanda girinedi kuWhite City Stadium vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru voburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa. Bato reMDC Alliance rinoti harisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvikuru pagwaro revavhoti nebepa rekuvhotera. Mamwe masangano akazvimirira oga anosanganisa Election Resource Center neZimrights opomerwa mhosva yekushandisa mari zvisizvo. Brazil yotamba neMexico mumakwikwi eWorld Cup na 4 masikati ano ukuo Japan ichitamba neBelgium na 8 manheru. Chikwata chevakare mara chekumanikaland chemutambo webasketball chokundikana kunoita mitambo munyika dzekuchamhembe kweAfrica nekushaya mari. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziviko mwedzi uno paine kuchema-chema kwevanopikisa nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nevezeke. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.